Vashamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare muchirongwa changa chichidaidzwa kuti Run for Change charongwa nevechidiki vari kuzvidaidza kuti hashtag generational consensus. Vachitaura pachiitiko ichi, vashamisa vati bato ravo ragadzirira kutora masimba musarudzo dzegore rino. Vachiti kumhanya kwanhasi kunoratidza kuti vave kumhanyira kuenda kustate house.
Meseji yedu hombe ndeyekuti toda kumhanya tichienda kustate house, asi tiri kukoka vanhu kuda runyararo munyika medu. Toda kuti vanhu vaite sarudzo dziri pachena, dzakachena, sarudzo dzisiri dzokumbunyikidzana, sarudzo dzisina munhu anobira mabalot pepa kana kuti mumwe munhu achiita zvinhu zvisingazikani nevamwe. Zvanza zvinogezana vamunangagwa ngavazivise isusu isitivazivisa mafambiro edu, nokuti nyika vaviri, nyika inovakwa nevose, nyika yeva kune munhu wani. ZANUPF haigoni kuvaka nyika ino iri yega, yakaitadza. Inotoda kubatirwa nechinja, tirisu tiri kutungamirira, ivo vachitevera kana kuti vachipikisa, vanhu vachibatsirana. Pakaperawo 5 years wozamawo kuti tovakunda, vozotiwo 10 years pamwe vangakozopindawo. Toona zvinhu zvinofamba sei.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vari mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vatendai biti vati chiitiko chanhasi chinoratidzawo kuti vechidiki vanogona kuita zvinhu murunyararo.
Hakurakidza kuti hurumende iri kuuya ine hurumende ine musiyano. This is very important for fitness, for recreation, vachingofara because the problem nyika yedu togara tichingorovana tichingotukana. So vanhu vangofarawo Family Fun Day. It's a reflection yekuti New Zimbabwe is coming, but the New Zimbabwe is in the womb of the old. Tiri mudumbu rekudhara. So this was a very important expression, a glimpse into the new Zimbabwe, the new future which will start after 1st of September 2018.
Mumwe wechidiki amhanya ona vachamisa muzvare Rudo Mangezi vati sevechidiki vane basa rakakura kwazvo rekuona kuti vezera ravo vavhota musarudzo dzegore rino, vachiti gore rino igore rebindura zvino.
Asi nevechidiki ndadzidza kuti kana tiri vechidiki tinofanira kubatana tiita chinhu hwani, sezvo tinoda kuti tiendese nyika kukenana navashamisa. Ndadzidza kuti ashamisa munhu anokwanisa kutungamirira ruzhinji, akwanisa kupinda muvana mayuti achimhanya nesu, tichiona kuti mutungamiri anokwanisa kugadzira redu remangwana.
Vechidiki vakawanda vauya pachiitiko ichi vawanawo mukana wekutorwa mifananidzo navachamisa vakati vafara zvikuru kubatawo maoko avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.